Azvimba matama waisada kuti tipinde Taiva mbodzi kama chato simba dzisimbe Takaputsa ukama padi drama zvisine Tagara tikubvira muda kutipa machise Yave new chapter Aiwa mkoma megin katopera ndafa Tirimo muma trends totopera data Ndakabva muna jumbo wake from the gutter
Zotanga zviri peaceful, zvozoguma zvane hate You don't know what I've been through, saka usada unpenda Blake Game rakuzopera manje, ndakuzosinka Blake Majaira ushansa vanhu manje, pano you regret Makaita mistake yekuti expose muma streets Takapinda nerwe seri chinzi to become a beast Makatora mbiri credit yese yema hits Let's see how you maintain, chimbo scouting me gifts Took you as a brother and I never wanted violence But makati ratidza kuti musoro muzere mayonnaise Wangu always told you kuti vakadzi ava vanonetsa Inini I know shino wane chacho chakupedza
Vazvimba matama waisada kuti tipinde Taiva mbodzi kama chato simba dzisimbe Takaputsa ukama padi drama zvisine Tagara tikubvira muda kutipa machise Yave new chapter Aiwa mkoma megin katopera ndafa Tirimo muma trends totopera data Ndakabva muna jumbo wake from the gutter